Vachitaura pachirongwa ichi vaFred Ngorima avo vanoshanda kumahofisi ehurumende kushamva vakati vari kuedza zvikuru kubatsira vanasikana vakamanikidzwa kuroorwa vachiri vadiki nekuvaendesa kuchikoro kuitira vaendere mberi nedzidzo yavo. Vakati sangano reRosaria Memorial Trust rakabatsira chaizvo kubhadharira madzimai echidiki aya kuti vadzokere kuchikoro zvokuti pave nevatanhatu vakatopedza dzidzo kumadziwa Teachers College.
Kuona kuti kubva kuuya kwaita Rosaria Memorial Trust ichishanda neMinistry of Women Affairs and Youth afamba taane zvinhu zvinobatika. Kuuya kwaitawo Rosaria Memorial Trust tatova nevamadzimai akanga apinda muwanano nguva isati yakwana vanosvika vatanhatu 6 vakwanisa kudzokera kuchikoro vakatodzoka vakanyora olevo vakaenda panonzi pamadziwa Teachers College vaamaticha. Saka tinoda kutenda Rosaria kuti yasvika takawana re-entry kudzokera kuchikoro taane madzimai 6 maticha. Isu ndinotenda Rosaria nenyaya yekuti ndiyo imwe yemaorganization anoti tine dambudziko rokuti kana tichipemberera kunyange zuva remwana muduku vana vaduku vacho vanenge vasipo. Asi ndotenda Rosaria kuti inokwanisa kutora mwana iyeye yomudzidzisa aripo. Isu kushamva taakutoita anonzizvo kana tichikomomoreta maInternational Women's Day, maGirl Child, ma16 Days of Activism, taakuita anonzi maGirls indaba.
Dunhu remashonaland central ndiro rine vanasikana vakawanda kudarika mamwe matunhu mukumbunyikidzwa kwekodzoro dzavo kuburikidza nekuroorwa vachiri vadiki. Mumwe wemadzimai echidiki akamanikidzwa kuroorwa aine makore 14 muzvare tinotenda mwoyo vakaudza vanhu vakaungana pachirongwa ichi zvakaitika muupenyu hwavo pamwe neshuviro yavo.
Ndine mudzimai ane 26 years, ndakapinda marriage ndine 14 years kubudikidza nekuti ndaanditiri nherera waindichengeta ndowakanga anitsvagira murume. Saka taanitsvagira murume kudaro takagara nemurume mu9 years tiri mumarriage tichingonetsana. Murume wangu anga ari mukuru, munhu anga ane mwana wake anga akamboita ine mhuri. Saka tazogara nekufamba kwenguva takagara tiri mukunetsana kusvika ndazoitawo mwana wechitu. Ndaita mwana wechitu, murume wangu akasvika pakuripa mwana wake, akaita sex nemwana wake ndisingazivi kwe6 years. Murume wangu ndobva azosungwa, kubva apiwa 20 years pajeri. Saka ikeno ndirongogara ndiri ndeyo. Saka shuviro yangu ndeyekuti denda wanawo zvokuti ndiite ndichengeta vana vangu mabasa emaoko.
Vachitaura pagungano iri muzvari Natalie Ruze vakati vakabatwa chibharo vaine makore 14, mukomana wacho akatsvagwa asi haana kuwanikwa. Vanoti vakabatsirwa kuita kosi yekusona neveRosaria Memorial Trust uye vakakurudzira vechidiki kuti vazvibate.
Ndakaabhuswa ndine 17 years, ndakuenda form 4 second term. Pandabva ndangodropa chikoro ipapo pakareportwa kesi mukomana wachona akazotsvagwa anga atiza akashayikwa. Saka ndakazobatsirwawo neRosaria Memorial Trust tukuita kosi yekusona. Saka ndongoencourage vamwe vangu kuti vazvibate.
Mumwe mudzimai wechidiki Farisai Nyarambi anoti akarodzwa aine makore 16. Anoti hanzvadzi dzake dzakamudza kuti hadzidzidzise mwanasikana.
Aroorwa ndine 16 years. Shure mekunge amai vangu vashaya, hanzvadzi dzangu dzikati hatidzidzisi mwana musikana. Saka ndakazoroorwa ndine 16 years. Vandaita mwana wangu ndine 16 years idzodzo. Saka murume wangu akazoshayika ndaane 27 years. Saka shure yangu yange iri kuti daindawanawo basa rekuita remaoko kuti ndikwanise kuraramisa mhuri yandinayo.
Sangano reRosaria Memorial Trust rakaumbwa naamai Nyaradzai Gumbonzvanda kubudikidza namai vavo Mutsvakabvu Rosaria Marumisa Dizha, avo vakasiyiswa chikoro vachiri pasi pezera rekuroorwa vakararama upenyu hwairwadza vari mudzimai wechidiki. Amai Gumbonzvanda ndivo AU Goodwill Ambassador for Ending Child Marriages kubudikidza nenyaya dzavari kuita dzokusimudzira madzimai nevanasikana munyaya dzekurodzwa vachiri vadiki. Amai Gumbonzvanda vakati vanofara kuti hurumende itsva ine gurukota rinomirira vana vadiki nemadzimai.
Nyaya dzeviolence against women ndedzeurombo huri mumhuri, ndedzekutarisirwa pasi kunoita vanhukadzi, ndedzekushayiswa mukana kwevanasikana. Saka tinenge tichida kukoshesa kuti maresources ave available. Tinoda kukutendai mese mauya. Isu seRosaria Memorial Trust hapana kwatiri kuenda, because isu hatisi imwe NGO yangobva wamhene kuti kupi. ichizongo mara muno isusi tiri vana vemuno
sekuru vaamai Gumbo Nzvanda vaPascal Deka vakati muchakabvu amai Rosaria Marumisa Disha ndivo vekutanga uye vekupedzisira kurodzwa nenzira yakaipa iyi
hakusisina kurodza mwana ari mudiki pakaitwa mhosho pakaitwa mhosva. It was an error kuti mai vako iwe muzukuru varodzwe varichiri mudiki.
Ungano iri rakapindwa nemasangano akasiyana siyana anosimudzira kodzero dzemadzimai kusanganisirawo madzimai akabva kuKenya neUganda. Ndakamirira Studio 7 kwamurewa ndini Kiri Mudzamiri.